Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, kurume 26/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla oshora uori mukubiwa kwegoridhe wakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. ZANU PF yopeta sarudzo dzayo dzema primary elections vamwe vachichema chema vachiti havasi kufara nekufambiswa kwadziri kuitwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla ari nhengo ye High Command va Bernard Manyadza vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Paka Chipoera vashora zvikuru nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika kwakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Vamanyadza vati zviri kuitwa nehurumende zvekudya zvevapfupi nekureba handizvo zvakarwirwa hondo yechimurenga. Vakuru vakuru vehurumende nemubato reZANU PF havasi kupindura mubvunzo yatiri kuvatumira nezvemhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaisafambisa zvakanaka goridhe renyika. Vamwe vanonzi vari kudyidzana nevakuru vakuru vehurumende ava vanosanganisirawo mumwe akadomwa semunyarikani kana kuti ambasada vanozviti muprofita Hubert Angel nevamwe vachena vakawanda. Mumashoko kuvatori venhau vaAngel vati kuti vati vanhu vachanzwawo vamwe vachitaura muzvikamu zvinotevera vanova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nemwana wavo uye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akatonzwikwa achitaura muzvare Henrietta Rushwaya. Asi iko zvino vaAngel vanoti vatatu ava handiwo vanonzwikwa vachitaura parunare vachiti vanhu vainyeredzera kunge ndivo. Asi patakabvunza muzvari Rushwaya vakangoti vachazotaura nezvevhidhiyo iyi kana yose yabuda. RBZ yakatoti yave kuongorora nyaya iyi. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion pagore nekuda kwekubiwa kwegoridhe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamanyadza.
Vana vakafa vane makuvaro mumatombo emozambique ezambia yeangola yetanzania havasati vaona kana compensation avafana vakangonyika ndo vari kuita kudyarisa renyika. Yes. I think that the team nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifare nyika yavo. Asi kana rikange raakutorwa nevashoma maZimbabweni acho akanga achibikira sadza kuzimbamaramba pfungo mutoko kudhari wenyu kuchonocho kuhurumbe kuende uko pasi uko kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makirinika ane mishonga. Asi koita vanhu ava refilty rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filty poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo yavanga achiita show of watching Rolex. Rolex is from Switzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uyakazwana kovafield rich kokuti anopfeka gold agopfeka chiwachi yekuswitzerland nyika iri mumasanction kuzotenga dzimota kuzotenga dzindege nyika iri mumasanction mugonyepera kuti masanction ndiva kuti tiite basi iyi aha ndira kuti nigonyepe kuvabvanyira nyaya iyeyo yokuti herino gold racherwa nemaartisanal miners. Herino gold racherwa nemakambani makuru makuru achitengesa vese gold kufidelity. Ndoiziva raa kufidelity ndopolojika kwazvinoziva yekusima bia kuti handikunzewo kuti nerambisa tinovharirwa mari iyo yemaamericans mbinga idzodzi dzadiko kuya nemari yacho muno dziri maridzo dzadikuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga iri kuita vetobako mbinga idzodzo namabhinge dzinotenga kuodziri kuvai kuri futi vari kuya ndizotengawo neforex kuri kuti vanhu vari kuyavanhu vandizotenga neforex kuri vava vadiko kuya ndizotengera munhu neforex iyeyo asi kugoitwa aselected few kugoenda munhu anozviita arogendi dzokuti ieffectively number two is the president kureva kuti ari kupiwa comidence idzo dzenyari dzekuti atauri kuti ini ndiri number two kuti number two kuna president kuvaisi peenda aripo kureva kuti ari kuitwa dilii dzacho haana basa kana paita panyaya dzeu yekusimabia gold.
Mubvunzo wekupedzisira munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neaujazira kusvika pari zvinoizvi
apa vamunangagwa vana chavanongoita vamunangagwa vana chavanogoita uye zvinoizvi vari kutorikazwa musaikadelic shock.
Mumwe aiva mukuru muzanla ari nhengo yehigh command vabernard manyadza vaizivikanwa nezita rekuti paka chipoera vachitaura vari parunare muharare. Sarudzo dzemubato rezanupf dzaenderera mberi nhasi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMidlands, Mashonaland West, Masvingo nekumwe kwadzisina kupera nezuro. Asi vamwe vari kukundwa musarudzo idzi vari kuchema-chema kuti dziri kubirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kurambwa nevatungamiri vebato iri vari kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose. Pane zvimwe zvabuda kumutasa Central House of Assembly vaInnocent Benza vanova muridzi wechikwata chePremier Soccer League cheHerentals ndivo vakunda. Kumutasa North vakunda ndiva Obey Bvute. Kumatebeland South ndiamai Sindisiwe Nyela. VaJoshua Sako kuchimanimani kumanikaland havana avakwikwidza. Vamwe vasina kukwidzwa ndiva Mike Chimombe vari kuda kuita Mike Nyambuya vari kuda kuita senator kwamutasa uye amai Opa Muchinguri vanonziwo havana avakwikwidza. Kumabvuku vaScott Sakupwanya havana kukwikwidzwa. Gurukota rinoona nezvedunhu reMatebeland South vaAbednego Ncube vanonzi vakundwawo musarudzo idzi. Zviri kubuda zviri kuratidzawo kuti vazhinji vakaenda kuZANUPF vachibva kune mamwe mapato vakaita samuzvare Barbara Nyagomo vakundwa musarudzo idzi. Asi vatiwo havasi kufara nekubatwa kwadzakaitwa. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo idzi tabata mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa.
Tazviri kufamba zvemandorokwati taakusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro mamarizaratsi atotanga kubuda aitswa pamapoling reports maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa ririkuitwa nevanhu ve fazi neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka ndinotaura government yemusangano. Hatina kunyanyonzwa mugwema kunyunyuta kwakawanda asi teto pane tika chirongwa chakakura kudai wapasaje apashaiko kunyitwa
kova muari kuti mazita awa anga asiri pa ballot paper zvagadziriswa sei
zvinogona kudaro mbozi vamwe pavaendesa tichiita yakaiti blitz yekuti vanhu vapinde vamwe vaivenyeresa kuvheki saka vofunga kuti mazita avo aripo iwo asiri paverification vegetary part pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadaizvi saka chatiipo ndechekuti tioda kuti vese vasivanei vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman ndatinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tioda kuti vagopinda mumbudu yedu yezanu pf kuti takatarisana nesangano sarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wari wezanu amwene atombouya kunzuti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yatanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mubudu yezanu pf tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamembe emusangano zvekare varedzeswa nevheki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kunaani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader sanikanyi ndini team leader kumashoreland and west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingovanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadzirizanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda mari azosvika kuprovhinsi kwandifanikanikwa ndinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyunyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabharo zvakanaka ende raakupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanu pf tiri vana venyamunhu and isusu hatiitezve magalap poll kana mastraw poll kana chii tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanu pf pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiitezve guest meeting
mutauriri webato rezanu pf ambasada Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunhare kuchinoi mukuziya nezvenyaya iyi tabata unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti sei vamwe vakabva kune mamwe mapato vachienda kuzanu pf vari kukundwa uye zvavashamisa here
zviri kubuda musarudzo dzezanu pf primary elections hazvisi zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndinofunga kuti tsoro yemabudiro azvanga zvichifanira kuita inogona kunge yakarongwa kare ava vamwe vasati vasvetuka kuenda kuzanu pf zanu yakavavhurira masuo ikavatendera kuvapinde mumakwikwi nezvi vari kuratidza kuti vadyiwa saka havana pekuchemera pakanyanya saka hazvisi zvinhu zvinganyanya kundishamisa maningisitereki
totarisawo zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu vamwe vari kuti sarudzo dzabirirwa vamwe vari kuti vamwe vanga vachitenga vanhu nekutyisidzira vanhu hazvizokanganisi here bato iri raakutarisana nesarudzo kana kuti zvinhu zvinongotaurwawo nevadyiwa sezviri kutaurwa nevamwe vakuru vebato iri
handifungi kuti zvinokanganisa mafambiro achaita zvinhu pamberi apo kunyanyanyanya takatarisa nesarudzo dzenyika nekuti kuzanu pf anoda kunyanya kutaurisa musure mekunge paine atenderangwa nebato kuti ndiye achange achimirira bato anowanzorangwa zvakaomarara saka kunyange ivo vari kuchema chema ivava vari kuti aiwa tabiridzirwa aiwa zvakazenge zvakadai handioni sekuti vangabudirire vaungu vanongona kungochema chema sezvavari kuita kwemazuva mashomo anenge akundwa ingava nyaya yekubiridzirwa kana kukundwa chaiko zvinhu zvinowanikwa kuti anombochema chema asi muchaona mukufamba kwenguva uko kuti aya vanenge vanyarara vaakuto kufamba ni gwarare ikoko ku ZANU-PF.
Tulikuona kuti ZANU-PF ya kutopedza maprimary ayo mamwe mapato anopikisa ya asata aita azvizovakanganisa here tichitarisa kuti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu.
Zvinhu zvinogona kukanganisa vemamwe mapato anopikisa nekuti pavachafunga kuita sarudzo kana vachazoita sarudzo ZANU-PF inenge yakutogadzirira kukwikwidzana nawo, saka inenge yakatendei pamberi zvishoma. Tikatarisa futi zvava zvichibuda kunyanyanyanya kunharaunda dzekumamisha, nhamba dzaadzichibuda mumaprimary aya adzisiyi vatsigiri vemapato anopikisa vaine chivimbo chekuti pane chingabuda ikoko. Saka izvozvo zvichiwedzerwa nekunonoka kuita sarudzo dzemaprimaries zvinogona kusiya vemapato anopikisa vari muna taisireva.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muGhana nhasi murwendo rwavo rwekushanyira Africa, vachitarisirwawo kuenda kuTanzania neZambia. Vatambirwa muGhana nevana vechikoro vange vachiimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Inderwa Petros Stone, Reverend Petros Stone, the founder and director of Empowerment Settlers Organization. The organization that I registered from Nominica in Zimbabwe is a private voluntary organization in Zimbabwe. The organization in the name of Zurich Smith Graves Beach. We will say many of them are talking about the sea and the land.
Reverend Stole, matichinangwa chekumba sangano renyu ndechekusimudzira vechidiki. Mungatudze kuti ndeapi mabasa amunoita?
Isu tinosimudzira vechidiki nenzira dzakasiyana siyana. Organization iyi inemba yeNational Association of Non-Governmental Organizations kaufunyango. Inemba yefuti yeyatinamuti Zimbabwe Youth Network. Inemba yefuti yeGirls Get Bride. Inwa Global Movement Against Early Child Marriage. Pane zvandataura izvozvo zvinogona kutaura kuti ndezve kuti tiri vamwe nevamwe vanoshuvira kunoona vechidiki vachirumirwa vaine zero rakanaka. Tisingashuviri zvimwe zvatinoona zvinoitwa nedzimwe vakuru vanobatika varume nevana vadiki. Tiri vamwe vanoda kuona vana vachiita mabasa. Yatingati Inter Generating Project organization yedu iri kushanda kubhikita kumashure eben kuchirezi inoshanda ikoko. Izvo zvita tine hurongedzwa hwekuti tiite youth training center kuti titiene maskills. Tichidaro nyaya yedu ndeyekuti vechidiki vekuZimbabwe vasimudzirwe in every way. Vanamai vechidiki vazvibatire mabasa wana baba wechibiki wazibatwe mabasa. Wana mai wechibiki wazire mwari, wana baba wechibiki wazire mwari. Tisawa leo wana wanoda zoguka. Iye mtoriro hii. Mwari kwa basa ratino hii kairoro. Hatiduko wana wana wano shitambanje. Sayako zato chikuru vira. Kuti wana wazwa na mire. Wana mai wechibiki wana baba wechibiki wali under the age of 35 years. Sio zinata ura konstitution kana mbumbu ure mkenu unika. Mwari wa te chitari kwa kuwanga sumu jirwa. Akiti ribato ure matongo ure unika. Akiti zuma tongo ure unika. Ilipo baksu mzira wana le Zimbabwe. Sio wana le Zimbabwe. Kisi nga charifu ti uno veti. Iu uno veti. Kisi nga charifu ti uno region ipi. Kana ture ikane siti. Kino nguwa anu. Waka funga kutisi mzire wana le Zimbabwe. Nekuti future ya Zimbabwe. Ero maoko ni wana wechidiki. Wana wechidiki, kana wari munamo, nikaeda ina fandisa kanaka.
Mati, mune urongo weku waka training center, muruna kuzitra kupi, uye mashika padano ripi chaisu?
Tine 20 hectares, zinye pa chipindi, kana kutipa chirepi, kana mtashika eko paya pa oto, zina nilango jete paya, kutaka apulaya, nyo bapapu hao, toto badara umari, kereo toto wa yutilevis, lakini toto badara ipapo. Adio urongo kwa hivyo, kutikapata nani wangwe, anebele nika yao, anebele wana, inje kitizu waka, youth training center ipa hapo, machia ikiwa zoe face, kudaisi kutawara kandipu ita. Nisi kwa zangu, nikari sile yangu, kwa hivyo nangeche, kwa Zimbabwe, ni wangwe wese, wanda wangwe chumbacha, data zizidi, wangwe chumbacha ni, chikwewe usu mugiwe, wana wachigwe, kukuti wa harami, wawano chukwita, kubirikiza ni chumbewe, kuchiretu, uozeo, aduze nika undichai.
Saka zvirongwa zvenyu zvinongo tarisa dunhu remasvingo chete here kana kuti munoshanda nemamwewo matunhu?
Toto apakati izvozvo toto kuti organization ivambuke iuye kuManicaland. Saka totaura nevakuru veManicaland. Chakati minisita yanga iri yaive kuti vaida kuti saini MOU neMinistry of Youth kuti vagoti authorize vana vakasoenza apo pamusara vakuru vehurumende vakachiita idati MOU. Bati izvozvo taida kuti tivambuke tiende kuManicaland. This is a organization that is registered at the national level under social safety, not the PVO. But I am not limited. But I can't say that the number of the understanding. In Angola, but I am not the end of the other country. It has gone to my channel, it has gone to my channel, it has gone to my channel. As it is, you know, the party, the party of Panisa, the so far.
Mataura nyayaka kosha yewe chidiki variku shandi saa zuno daka. Mungati zurungwa zwenyu zviriku shanda ere. Mune mshanda na ose?
Yes. Ie nyayani yino tiru wacha zukuru. Yee. So sotaka ura uti. Nika ili maoko ewa na lechidiki. Yino tika ata wana baba. Yee wafundi isi shidapa. Yee maheti master shidapa. Yee kama zena nika ili mapopoto. Mekisa mbila shakalaka. Yino nga nyonga. So kambu kutati. Chaka, so organization, kileta ma workshops, kia kurufira o, wana kuti wasie ma illicit drugs. Wale wana, walewa rama mkishangari, mkishangari, shokoramari, leza teo tarifira.
Aywa, tino kutenda yashukuru Reverend Stole, nukupinda mchurongwa chedu chanasi.
Kino kutenda mwangari, mazabutwe, wadanaka.
Aywa, vaatereri, nambe tambe, inoregwa, ichanaka, nekudaro, ngaisie matambo. Iko zvinoto chenda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu.
Vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti tine mubvunzo unobva kuna vaJoe Makenye.
Vawande vastudio 7 pachitendero. Ini ndoitwa Joe Makenye ndiri kuMozambiki. Ini ndiri kumbira kubvunza kuti ndinongozwa kwezwi Jesu mwana waMwari. Asi mweshe mwetinozwa mwaiponeswe vantu nekudini taingozwa Jesu chete Mwari chaiye chaiye hatina kumbozwe paakazwi. Wasvike pakati akaponese vantu. Saka inini pachizvangu ndonga ndeiti Jesu ndiye Mwari. Aminu kuna anamufundisa zvandichiyo.
kubetsera vamakenge nemubvunzo wavo uyu. Tina mufundisi David Simango, makadini kwa mufundisi Simango?
Hevo ibaba wande nevatereri vedu ve Studio 7. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wamukoma Joe Makeni. Ndaseka nokuti mubvunzo wakanaka chose unonakidza zvikuru. Chekutanga ngativonevo kama hwamwari naJesu. Pana John 3:16 Bible rinoti nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asave noupenyu husingaperi. Saka pano tinoona Mwari achituma mwanakomana wake panyika kuti vanhu vaponeswe naiye Jesu. Saka tochiona zvekare kuti Mwari wakambotaura here kubva Jesu asvika panyika pano. Pana Mateo chapter 17 paverse 4 ne verse 5 tinonzwa inzwi raMwari richibuda richitaura kuna kuvadzidzi vake, rakanzuka nevadzidzi vake pana Mateo chapter 17 pa verse 4 ne verse 5 inzwi rinoti: Zvino Petro akapindura akati kwaari kuna Jesu, Ishe, zvakanaka zvatiri pano, kana muchida ndichavaka matumba matatu pano. Wakataura izvozvo tarira gore rinokuhwinya kukuru rikavafukidza. Inzwi rikabva mugore richiti: Uyu mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira, mumunzwei. Saka apa tavona inzwi rababa vachitaura kuvanhu kuti vanhu vanzwe mwanakomana waMwari.
Zvinotiratidzei izvi mufundisi Simango?
Zvinotiratidza pachena kuti Jesu zvaaiita wakazviita zvose vakabatana pamwe chete naBaba kana kuti naMwari. Zvino ndingakupa imwe ndima zvekare ingakubatsira kutunzwisise mashoko iwayo oukama hwaJesu naMwari Baba. Pana John chapter 14 pa verse 10 panoti ipo: Hautendi here kuti ndiri muna Baba naBaba vari mandiri? Mashoko andinoreva kwauri handiarevi pachangu, asi Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo. Handiti uri kuona zvino pano kuti Jesu ari kuti Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo andinoita? Kureva kuti She Jesu Kristu zvose zvaaiita waizviita nokuti una Mwari Baba vakabatana pamwe chete. Hongu ndingapedzisira ndichiti zvawataura masoko iwayo kuti Jesu ndiye Mwari mashoko ezvokwadi, nokuti Jesu ndiye Mwari zviro kwazvo. Tinozviona izvozvo mushoko raMwari pana John chapter 1 verse 1. Panotiudza pachiti: Pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Saka toona kuti iko Mwari akanga ari shoko pakutanga achigara kuna Mwari, asi shoko iroro zvekare raiva riri Mwari. Saka ndinotenderana newe zvikuru pamasoko ako iwayo kuti Jesu ndiye Mwari, ndichitendera kekare newe kuti Mwari waiita mabasa makuru ari muna Jesu, nokuti Mwari mweya asi Jesu akanga ari munyama kubatsira isu vanhu venyama, achishanda pamwe chete naMwari Baba kuti isu vanhu tiponeswe, tiberekwe patsva, tive zvitsikwa zvitsva. Ndinotenda zvikuru nomubvunzo wakanaka watifadza zvikuru kwazvo, mubvunzo une mhinduro yawapa iwe umene. Aiwa, tinotenda chose Baba Hwande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Mwari akukomborerei, Mwari ave neni. Amen.
Vateereri, kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe, tunirai maaudio enyu panamba dzeWhatsApp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka Wande nechikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mukupeta chirongwa chanhasi, tombokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi: Dynamos 4 Shasham 0 Yada 1 Wange 2 Manika Diamond 0 Triangle 0. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.